DKT
qui est lié.
Porcupine Dato
Nayan de lié.
Banduru
Jamasta Bandizan.
Karamatombo, karamatombo, karamatombo. Marindora maere nirimurombo. Woramba here vanechikombo. Wotai marwato faniga nombo. Tudaram, tudaram. 10 years sakwana wachindi japan. Wafutirwa mwenje nerimwe opam. Rokusama bota rinjina pam.
Shedu sawero,
wero wero.
Shedu sawero,
wero wero.
Shedu sawero.
Ngichi bank zero ndakananga kuhiro saka wero wero.
Shedu sawero,
wero wero.
Shedu sawero.
Ngichi bank zero ndakananga kuhiro. Asivandi kumbina kachinza maitiro.
Saka face chapter, na vandiri ekta. Kumpinda mgeto ndo vandaita doctor. Ah, daive selekta. Daive muzukuru wa mkabeta.
Saka tiri mdenga. Funny Kaddish, to be like me, yes, them wish. And over our have a funny fish. Tirim gambuts, over him push.
Everybody wanna be like me.
Well, well, oh.
Shedu sawero.
Well, well, oh.
Shedu sawero.
Well, well, oh.
Shedu sawero.
Ngichi bank zero ndakananga kuhiro saka well, well, oh.
Shedu sawero.
Well, well, oh.
Shedu sawero.
Ngichi bank zero ndakananga kuhiro. Asivandi kumbira sachinza maitiro.
Ah, karamatombo, karamatombo, karamatombo. Mwari ndoramba here ndiri murombo. Woramba here vane chikombo. Wotai marwato faniga nombo. Tudaram, tudaram. 10 years sakwana wachindi japan. Wafutirwa mwenje nerimwe opam. Rokusama bota rinjina pam.
Shedu sawero.
Well, well, oh.
Shedu sawero.
Well, well, oh.
Shedu sawero.
Ngichi bank zero ndakananga kuhiro saka well, well, oh.
Shedu sawero.
Well, well, oh.
Shedu sawero.
Ngichi bank zero ndakananga kuhiro. Asivandi kumbina sachinza maitiro.
Saka face chapter, na vandiri ekta. Kumpinda mgeto ndo vandaita doctor. Ah, daive selekta. Daive muzukuru wa mkabeta.
Saka tiri mdenga. Funny Kaddish, to be like me, yes, them wish. And over our have a funny fish. Tirim gambuts, over him push.
Everybody wanna be like me.
Well, well, oh.
Shedu sawero.
Well, well, oh.
Shedu sawero.
Well, well, oh.
Shedu sawero.
Ngichi bank zero ndakananga kuhiro saka well, well, oh.
Shedu sawero.